Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 13, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Muzakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvinafundo Paul Mafumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java, avo vakashaya nemusi wemuvhuro vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma muzvinafundo Paul Mapfumo kuti vatore chigaro chemukuru weUniversity of Zimbabwe. Chigaro ichi chakasiyiwa namuzvinafundo Levinyagura avo vari mumatare edzimhosva pari zvino vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kusanganisa nyaya yavari kupomerwa yekupa digiri rePhD kuna amai Grace Mugabe. Muzvinafundo Mapfumo vanoshanda senhengo yemabhodhi akawanda kusanganisa National Manpower Advisory Council, Zimbabwe Staff College Control Board neZimbabwe National Army Schools Welfare Trust. Vanomboshandavo neUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganyahuye weStudio 7 abata vaimbova mumwe wevakuru vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vaBlessing Vava, avo vave kuitawo zvidzidzo zvepamusoro soro uye vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Tinogamuchira kusarudzwa kwaitwa vamapfumo kuti vaive vanotungamira chikoro chikuru chedzepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, asi tinoti basa ravakatarisana navo ndebasa rakakura. Vane zvakawana zvamusarudzwa kuvandudza kuti vachinje paInvestor, but tichiona nebasa yakasiwa navanyagura yeuori inoita kuti avo vanenge vasina kunge vakadzidzira mamwe madhigirii vai vanopiwa madhokitori. Uyezve tinoonazve kuti vanyagura munhu anga achipinda mune zvemapengerinda, saka tinoimba kuti kapendwa kwaita vamapfumo ngavaite basa ravo rekuti vatsvandurudze chikoro chedu chikuru chinekutakarisa kudzidza kwakusvika mazano pati chinjei University of Zimbabwe chikoro chinova chakasarira kana ndichitarisa mastandard emaunivhesiti ari pasi rino rese. Uyezve chimwe chisumbiri chatinenge tinacho nekusarudzwa kwaita vamapfumo kuti vai vanotungamira chikoro cheUniversity of Zimbabwe ndechekuti ngavaregere nyaya yaitwa nevamwe vavo vanga varipo yekudzinga andingati mastudents anenge achiratidzira mastudents anenge achikumbirawo kodzero dzavo pachikoro ichi. Kana muchirungu tinotaura zvemaacademic freedom, saka tinoimba kuti kuenda kwaita vamapfumo vachave munhu acharemekedzawo atinoti maacademic freedoms, kuti avo vanenge vachidzidza muchikoro ichi vai vanodzidza zvakanaka uye vasingadzinge chikoro. Uyezve tive chikoro chichaitawo kuti chibudirire isiri muZimbabwe chete asi muAfrica nepasi rese, sezvo pazere yeyuniversity yaitarisirwa zvakandokura sei makore apfuura aya yanga iri univhesiti yanga ine mukurumbira. Asi nekuda kweuori nekuda kwekutadza kufambisa basa zvakanaka pachikoro ichi uye nenyaya yenepotism yakaita kuti chikoro chedu chepamusoro chive chinotidzikirei.
Hunyanzvi hupi hwamungati ivo vamapfumo vachaunza kuUniversity of Zimbabwe?
Chatinowanzotarisira kuna vamapfumo erichatarisawo neyatingati background yavo nemabasa vakangobata mumasurumu, tinoimba kuti vachave munhu achanyika yatingati professionalism mukurana chikoreji, uyezve voziva kuti vari kurana vari kutungamira yunivhesiti yepamusoro, havasi kutungamira yeprimary school kana kuti havasi kutungamira yehigh school, asi vari kutungamira yunivhesiti yakakura ine atingati mabasa akawanda anoitwa eresearch, mabasawo akawandawanda anoitwawo muzvikoro zvepamusoro. Saka tinoimba kuti vamapfumo munhu achaunzewo hunyanzvi hwavo hwavakawanawo kune mabasa amwe avaiitawo, uyezve nepai nguva yavo vakabata chigaro ichi kuti vasandurudze chikoro chedu chemhando yepamusoro cheyunivhesiti yezimbabwe, kuti nyaya dzekutsvaka kana dzeresearch iye nyaya dzedzinge dzakatopa mukurana kwavachaita yunivhesiti. Ndingataura kuti marenking emayunivhesities anokura anoenda pamusoro nekuda kwemaresearch anenge achiitwa pachikoro ichi. Saka tinoimba kuti vamapfumo vachatorawo hunyanzvi hunoitwawo mukutungamira zvinoitwa zvimwe zvikoro. Saka pazvikoro zviri kumusouth africa, Matiri vana Zits, Waterfront vana University of Cape Town vana University of Johannesburg, zvikoro zviri kuranwa zviri professional zviri kuitwa zvematongerwo enyika pamberi. Vamapfumo ngavasaita zvematongerwo enyika nekuti zvinhu zvinokanganisa yamingati academic space yatinayo munyika medu yaunivhesiti yezimbabwe.
Vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vange vari parunhare muHarare naBlessing Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vari kuSweden, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nokutongwa kwematunhu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights Capacity Development Program. VaMaduku vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chakavakoshera zvikuru nekuti chinovapa ruzivo pamusoro pekutongwa kwematunhu kana kuti devolution.
Kuno kwatiri kuSweden takauya tine vamwe vamiririri vemasangano akazvimirira ega maCivic Society nevanotungamirira malocal authorities ana chief executive officer nevakamirira district administration kana kuti provincial administration. Chirongwa chedu ndechekuti tiwane rudzidzo rwemhando yepamusoro-soro yatingati professional training, yekuti tidzidziswe imwe mhando yeutungamiriri inonzi human rights approach to governance. Tingangoti ichi muchirungu tinoti is a tool inenge ichishandiswa yekuti kana tichitungamirira kana kunge tichida kuti local authorities afambire mberi, panenge pachida kunge paine yatingati approach inoshandiswa. Iyi approach iyi ndeyekuti vanhu vange vachiita hurukuro vachitaurirana pamwe chete, nekuti tool iyoyi ine zvinhu zvirongo muna zvainazvo zvinotisanganisa. Yekutanga inonzi non-discrimination and equality, yekuti kana muchigadzira gwaro rekuti munonge muchifamba sei mukutungamirirwa kwematunhu, munofanira kunge muri zvinhu zvenyu zvamuri kuita mungozviita zvichibata munhu wese. Chechipiri patool iyi ndechinonzi participation and inclusion, yekuti kana muri kuita urongwa munofanira kunge muchiziva kuti mastakeholders amuinawo ndeapi, uye anofanira kunge paine mukana wakaenzana kuti vangewo vane zvavari kuita, uye vachinyatsa kwatingati kuti vaconsulted kuti vapewo pfungwa dzavo nemaonero avo nehwaro hwavo. Chechitatu ndechinonzi accountability and transparency, chekupedzisira chiripo pazvinhu 4 izvi ndechekuti panenge paine nyaya yeton dignity and empowerment, yekuti nyaya yemahuman rights kuti tizive kuti mahuman rights ndeemunhu wese. Zvidzidzo izvi zviri kufamba zvakanaka, tinenge tichiita 2 weeks, tingati takatanga kuZimbabwe muna May richazopera muna December.
Ndiani ari kutungamira chirongwa ichi?
Chirongwa chiri kutungamirwa neRaoul Wallenberg Institutional ne Center for Applied Legal Research. Saka tingati vari kubatsiridza veSweden, urongwa huri pakati peSweden neZimbabwe, ndo kwakatanga pfungwa yekuti mahuman rights approach anoshanda. Saka tauya kuno kuti tinyatsonzwisisa nekupuwa hungwaru wakadzama huno vapa akashakatangira vachitipawo macouncils mazhinji ari kuno katika ma local authorities atari chifambira tichiona pane inonzi Malma iri kuno poita zveimwe inonzi Lundi municipalities ndova akutoshandisa approach inonzi human rights based approach.
Imi zvinozokubatsira ipapi zvamuri kudzidza ikoko?
Kuzimbabwe kwane nyaya iriko yedevolution, nyaya iriko yedecentralization, yekuti ma local authorities anenge akwanisa kuzvimiririra. Saka human rights based approach iri kuda kubatsira kuti kana ma local authorities edu kuzimbabwe akutevedzera bumbiro redu remutemo rataka adopta 2013 vange vakwanisa kunge vaine hunyanzvi hunoenderanawo nezvekuitika pasi rose. Ndiwe hwatiri kudzidza kunoku kuSweden.
Saka imi munodzokera riini kumusha?
Tinodzokera musi wa 21 June ndopatinenge tapedza chikamu chemavhiki maviri atanga tiri kudzidza. Chirongwa chedu ndeche 6 months half a gore takatanga muna May tichipedza muna December. Inenge iri course yatinoti kana tichinge tatopedza tinenge takuita graduation nekuti tinenge takwanisa kuachiva zvinodiwa kuti utungamiriri hwelocal authority nevanoshanda nelocal authority yatingati masangano akazvimirira ega tinenge takwanisa kushandira pamwe chete nekuti nyaya iripo ndeyekuti kubatanidza vatingati marights holders vagari macitizens vanopihwa maservices ndatoti maduty bearers vanotungamirira like chief executive officer DA vanenge vachitungamirira macouncils
avo vange vari mukuru weCenter for Platform for Youth Development vaClaris Maduku vari parunare kuSweden naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviruma vepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro peZimbabwe Republic Police iyo inonzi iri pakati pokuchinja zita rayo kuti izivikanwe seZimbabwe Police Service. MuChronicle mune nyaya pamusoro pechizvarwa cheBotswana chakatongerwa kugara mujere kwemakore gumi nemaviri kuSouth Africa mushure mwekuuraya musikana wake Simangele Sivanda chizvarwa cheZimbabwe. MuDaily News, ZANU-PF inoti kubva iko zvino sarudzo dzemubato iri dzichaitwa muchivande kana kuti secret ballot. New Zimbabwe inoti vaNelson Chamisa vakaudza vanhu parufu rwaamai vimba itsvangirai Java kuti vakagadzirira kuita hurukuro navamunangagwa kuti nyika ifambire mberi. MuNewsday mune nyaya inoti mapurisa ari kuferefeta kuti umwe murume muchineripi Hlaringo akawane pi mari inoita 569,000 rand neUnited States $4,500 yaakabirwa mumba make kuByte Bridge. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko Studio 7 tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chikumbira kutaura kuti panenyaya dzinonzi navamunangagwa idzo hanzi toda kugara kuparira mari muZimbabwe. Ko vari kuti vachazoiparira rini kana avaparureka mari yacho ndozvatiri kutoda zvacho. Vachaiparira rini? Havagadzire kamarodzi acho. Rodzi hapana kana imwe yakambonaka, pana kana imwe ine tara zvayo dasti chete. Mutauni macho Harare yacho inongori dasti chete, hapana kana 1D pamwe zvapo panomboonekwawo pane chinzira pakaiswa paving kana kuti pakaitwa so idasti chete. Vanhu havana magetsi chavo chavo vanotambura, saka vari kuti vari kuparura mari ipi yacho vachitadza zvinhu zvakada izvozvo. Chava vavimbi vanovimbisa zvinotanga zvisina kupera ne manje tiri kuuya zvedu. Hatiri kuuya musawari, tiri kuzogadzira kwete kugadzirisa. Isu hatitungamiri, hatitengi nyoka, tongi nyika nedemo isusu. Hatitongi nyika nedemo because yakatotongwa nedemo zvikapera kudhara.
Mamuka sei paStudio 7 vaona mukomata unonoka wandi ndini Peter ndiri kumasvingo. Aya zvandinongoda kutaura ndichikungoti ndingapo hangu sort of an advice kuna minister of finance omutirinqova kuti nyaya kuti kutotora kutoona kuti marati yes dollar kutoshaya simba chizvaka zvakaita loko currency yedu kuna 2008 dai wa mwe wabvisa currency yemarati yes dollar e voisa stable currency that is either rand or pula voisa rand kana pula kana mari yeku America zvakaita 2009 zvezvi nokuti kana wakaramba wachimaintaina kuti nyika inofanira kushandisa marati yes dollar iko kuine inflation yakadai so o zvinhu zvinotoita wese zvinogonawa kutaura zvekuti unoda kunza local currency chaiyo wotofunga kuti local currency chinosvika zvakamira sei ndopaunozobva kuti washorwa kunzizvo nii vanenge vasingazivi zvaunonyatsoita ende fosho kana zvava kudaro kuti munhu waprofesa aitadza kufikisa ekonomi kutadza kugadzira kustabilize currency chete zvinoita kuti economy istabilize zvakaita sekutsvaga currency inoita kuti economy istabilize zvinozoita kuti wanyombewe sekuti munhu asingazivi basa rake asi iye itoriwo munhu anotonzi profesa nototarisa kuti munhu anokafunda anogona kutoita kuti nyika iite zvakanaka ateni
makadini makadini pastudio 7 muchitaura ari kutaura ndifish pamamelodi papretoria ndopa ndinogara zvangu ndinoda kuchema hangu kumhuri yekwavatsvangirai yadai kurasikirwa ndinochema pamwe navo ndichiuya panyaya yebotswana aiwa tinoti zvakundikana zviri kuratidza kuti vakundikana hurumende yakundikana nekuti mwari akatisikira mukadzi akatisikira murume vanhu ivavo havana kufanana zvichireva kuti zvakakodzera kuti vanhu ivavo vasangane vabare chinhu chinonzi mwana asi kana vakati ivo vava nechirongwa chekuti murume nemurume vatorane kuita vakadzi oro mukadzi nemurume aiwa ndozvakataurwa zviya nebhaibheri kuti murume nemurume havangatorani
zvakafanana ngwe 1980 mazire nehistory violence yaivako vakataura mushakabvu vadhavengwa kuchitivo vatakaenda kupa kanzi ceasefire masoldiers ese ngaachidzoka mumava nemasoldiers avo ngaachidzoka muassembly point zano yakadzosa vamwe imwe vakasara musango uchindopinda mavillage uchivhundisira vanhu mukangorega kuvhotera zano mukangorega kuvhotera zano mukangorega 1980 ndopa zvakatangira imbwa yajaira kuba imbwa yajaira kuba aimbozofi yakaregera kuba imbotinganyepirana nanhasi tarisai tarisai nanhasi ende aiwanda vanhu kuti maka paunini paya panovhemba paya vanhu takabvaiza panovhemba paya hama dzangu ndopatakabvaiza paya patakademonstrata tichimasha tichiita nyika yanaka apaya ndopatakabvaiza ya takangozviregera zvizvi just takapembera nyanga yakabata mai chitarisai how many people shot dead 1 august vakafa vantu january vakafa vantu who killed them they killed by the new dispensation kudhara aripo waibvaiza ake but mapurisa ake asaimbofura waishandisa mapurisa kudhara waishandisa mapurisa asaishandisa pi mauto manje isu takamhanyira kuisa mauto ndozvatakamhanyira musiuya pataimhanya mwana nyika yanaka nyika yanaka taimhanyira masoja paya kuti apinde mustrit tichiona ipako nhasi chaishaya kungoti nhasi chaishaya kungoti nhasi moda kuti muratidzire just any demonstration yemunongoda inozi violence you are inciting violence ngoti nhasi tinonhasi chaishaya tira kuti timboratidzirawo shuga yakwira inozi is violence that means there is no more demonstration no more demonstrations hei saka vakomana ndozvatakamhanyira here vakomana izvi tirikubvunza vakomana is this what we were running for madhara takabvaiza we regret guys takafarira nyanga yakabata mai
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wemudunhu reNorth Carolina achagara mujere upenyu hwake hwese mushure mokubvuma kuti ane mhosva yekuuraya vachati vaviri nomunin'ina wemukadzi akanga achichata vaive vechitendero chechimoslem. Craig Hicks nezuro akatongerwa upenyu hwakatevedzana katatu mujere uye mwedzi makumi mapfumbamwe yokushandisa pfuti mumba. Cameroon yaendesa mamwe mauto ayo kumuganhu uri kumaodzanyemba pakati payo neNigeria neChad mushure mokurwiswa kwakaitwa muguta reDarak nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende inoti mauto ayo gumi nevatatu vakaurawa asi havasati vaziva kuti vanhu vasiri vechiuto vakafa vangani. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gore rinouya 2020, America ichaverenga vanhu vari munyika yayo kana kuti ichaita census. Hurumende yava Donald Trump inoda kuti iise mubvunzo wekuti munhu ari kuverengwa ataure kuti chizvarwa cheAmerica here kana kwete. Izvi zvinonzi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vanyepe kana kuramba kuverengwa sezvo pachichirwa kuti vangazosungwa vakadzingwa munyika. Dr. Roderick Machekano vanoshanda nekugara muWashington DC vanoti mubvunzo uyu uri kunetsa muAmerica sezvo bato rinopikisa reDemocratic Party risingade kuti vanhu vabvunzwe mubvunzo uyu, vachiti bato reRepublican Party rinoda kuzodimbura dimbura miganhu yematunhu izvo zvichakonzera kudzvanyirirwa kwevanhu vatema mukuvhota. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Muno muAmerica vachaita census yavo muna 2020, saka our map preparations ekuti vaite census. Saka pa census vatoda kuwedzera mubvunzo wanga usingambobvunzwi makore apfuura. Mubvunzo uyu unenge uchida kunzwisisa kuti munhu ari muno muAmerica chizvagwa chekupi, icitizen yekupi. Saka ndiwo mubvunzo mukuru uruda kuiswa pacensus iwoyo wadai kunetsa. Nokuti zvinonzi izvo the last time wawakanga uripo kuma1950s. Saka iye zvino vanhu vari kubvunza ivo kuti chamuri kuudira mubvunzo uyu chii, nekuti makakatanwa avapo pakuti ve Democrats vanoti mubvunzo uyu une chinangwa chauri kuisirwa chisiri icho chiri kutaurwa nehurumende kuti ndozvavari kuisira mubvunzo.
Kana tikatarisa ipapo maDemocrats vanofungei nomubvunzo uyo chii chavari kufungira uyezve hurumende pachayowo chii chairi kuda kuita nomubvunzo wacho?
Kana takatarisa maDemocrats anenge achitiwo mubvunzo uyu uruda kuiswa uchakonzera kuti vanhu vakawanda vasiri zvizvagwa zvemuno kana kuti vanhu vanonzi maminorities vakangova vanhu vatema asi vari vemuno vachava vacharega kupindura kuanswer census, zvinova zvichaita kuti izvo pachaiva ne yavanoti undercount kuverenga kuchava vanhu vachaverengwa vacharapisira vava vashoma nokuti ruzhinji rucharegera kuanza mubvunzo uyu nokutyira kuti maererano nezvanga zvichimboitwa nehurumende zvokuda kuburitsa vanhu muno munyika nokuti nekuita target certain minority groups. Nokuti kana uchianswer census unonge uchitoanswa nepaunogara adresi yako, saka zvichaita kuti ruzhinji ruregere kupindura mucensus.
Mademokratsi havana basa nazvo here kuti pane vamwe vanhu vari kugara muno vasina mvumo yokugara muno?
Chiripo ndechekuda izvi, vanhu vanogara vasiri vemuno asi vachigara muno zviri kunze kwemutemo vashoma vanokwanisa kuvhota, saka ivo vari kuti izvi hazvinei nenhanikere nezvemaillegal immigrants aiyo, asi kuti zvinogona kuzoafekta ukatarisa sekuno nemamwe mastates zvakaita sekuna Louisiana kune vanhu vanenge black minorities kune ratidziro yokuti kunoita iya inonzi voter suppression. Saka izvi zvinoita kuti nokuti vanhu vamwe vanhu vari munomu havana kana chitupa chaicho, saka pakuzoda kuti munhu anovhota paya anodziudza chitupa iye anenge asina.
Ava vanga vari Dr. Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Amai vimbai tsvangirai Java vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.